makereke ano tisiane nukuti itoze ya tukune mwa makereke wakata orao fikira kapera wachiti ya bavu wa wabu mirani nizwa katawarwa ne kereke ema katholik chilikote chikuti kana waka mira pamberi pe kereke ulumparizi urukuparizi la wanu wana wakasiana wanu wakuma pato wakasiana wamendewe MTC wamendewe ZANU wamendewe PTF wame abana kwa wakasigira saka zinoti netse ikuti shokora shoka naraka nangana no kutsoropo za urumende ringe rikitawarwa iri marizo musangano asi kana muri kunze kwe sangano kereke ra gara basare kereke nero kunyatso tarisisa richinoti vanhu varikubatwa sei nokuti bhaibheri akanyatso sanangura mwari ndiye akatotaura kuti aiwa vanhu vakadzvinyirirwa chirikadzi ne vana vasina vabereki ngava protect ngava chengetedzwe saka kana kereke richiona vanhu vachidzvinyirirwa vachichema chema vachitambura zvinotokanganisawo chikereke nekuti vanhu havazokwanisi kupawo mupiro kana chegumi saka ndinofunga kuti inini sangano reAnglican raita zvakanaka kuti ritsigirane navamwe vavo vaona kusabatwa kwakanaka kwevana vezimbabwe
izvi hazvikanganisi here ukama hwehurumende ndevemakereke tichiona kuti mativi maviri aya vanhu vanoshanda nevanhu ukama hwavo hukakanganisika hazvizokanganisiwo here vanhu
chiripo ndechekuti mukoma wandeka kereke hapana zvainotsvaga kuhurumende kereke yagara ine basa rakatokura ndo vanochengetedza vanhu vanorwara muzvipatara zvikoro zvakawanda zviri muzimbabwe zvakavakwa nemakereke kubvira nechinyakare kereke hapana charinotsvaka saka hapana chavanotya kereke ndo rakatokodzera nekuti rakazvimirira rega ndo vakatokodzera kuti vange vachitaura kana vakagumbura hurumende mune chakanaka hapana chakaipa nekuti kana ukaona munhu achigumbura munhu akaipa zvichireva kuti iye munhu wacho ndiye akato saka ini ndofunga kuti hapana chakaipa kuti kereke ringe richionekwa richipikisana nehurumende nekuti rakamirira side revanhu vari kudzvinyirirwa varombo chirikadzi nevari kunetseka nokukonewa kutonga kuri kuta nehurumende yacho.